Ndakamuka uri musi wa25 kwandanga ndarara kwabhuti. Kwandaigara ndandatobvako bhosi vanga vatosvika kudzimba dzaigara vanhu. Ndaisingashandi kana ngota zvemakupishi dzoko. Ndaitogarawo kuzvimukuku. Saka vakasvika vakatora zvinhu zvese mumba ngasara mumba maempty. Sakai ndaisingambozivo kuti vatora. Pandakati ndichifamba ndega kunotora mapamba emwana, pane mwana musikana wangu anga akabetserwa musi wa15 March. Nyaya yacho yakaitika musi wa25 March iyoyo. Then mudzimai wangu anga asingakwanisi kana kuita chaanokwanisa, anga akaitwa operation. Ndakati ndiri pakufamba kubva ndikaona vanhu vakaungana kumberi vakawanda vaitosvika kana ku90, kutobva 3 vangotobva muvanhu imomo vakawanda kudaro vachifunga kundivinga.
Tipeiwo nhoroondo yekuti zvakafamba sei musi uyu.
Pakutiza kwainaya pasi paitetsa. Pandatsika ndikadonha ndikafunika ruoko papo pandakadonha. Ndikabva ndafunga kuti kumuka nditize futi zvakare. Ndikamuka ndikazama kubata ruoko rakafunika. Ndikabva ndapama futi kutonha pasi. Apa ndaidonhera pedo nekarwizi kanogara mvura yesvineve kugara vanguruve. Apa vasvika ipapapa vakatanga kutonditema. Ivo matemero avaita vaitondisiya vaitofunga kuti ndandafa ende foshuwa nomandatofa ndandingazivi kana kufema kana kuita sei. Ndandaka kana kudanidzira kana kuchema chaka ndasingagoni. Mapurisa ndo akazouya akatonditorawo ndichienda kuchipatara chiri Friday. Ndangonomira kuchipatara chiri koko kwatiri. Chipatara ndangosvika ndichitongonopfuura nchiuya kuCape Town, chipatara chikuru kunoku. Iri Friday, Saturday, Sunday, Monday, Tuesday ndakangonyarara. Sunday vaitofunga kuti ndatofa. Vakandiudza vaifunga kuti angautofunga kunoisa muchari. Ndopaangautofunga kunisa ndangokaruka ndangomusa mumaziso angu. Ndopa vakatanga kufunga kundisona-sona. Nguva refu ndiri muchipatara sisi ndisingagoni kana kushama muromo wangu.
Pari zvino shuviro yenyu ndeyei?
Ndanga ndichinamata kuti ndikaitawo sendaporawo kana ndikangowanawo zvimajobho izvozvo ndikasanganidzawo mariwo ndinde nemhuri yangu kumusha sisi ndigonozorora bhozi. Pari zvino apa kushanda chako chako ndakakuvara zvisingaiti. Kukorera mukata chako chako ndikwanisi kana kushanda chero.